tukuzve takambika kuti mukuru wenyika akabva kuleave kwanga ari kuti auye kuzova address achi ishu iri kuitika munyika, saka we hope kuti that's a move in the positive direction, and we have already been engaged sort of informally. We've tabled our concerns with tataura nyaya yedu, one of my representatives ekuofisi yemukuru wenyika.
Pane zvamboti zvabva kumutungamiri wenyika here kusvika pari zvino?
Takapa nyaya yedu sezvairi, because we realize kuti mamwe maengagements atanga tichiita kumashure uko information inenge yanga isiri kusvitswa zviri accurate sezvairi, zvichingofamba zvichinzi isusu tiri vanhu vari kuoma musoro asinganzwisise, asi isusu tiri kutaura zvinhu zvinonzwisisika zviri reasonable, asi vamwe vanhu vanga vachipasa information isirizvo. Saka we clearly tabled our position nepakwatakabva nepatiri so far wai tasvika patari, and zvaiye zvakaenda kuofisi yemukuru wenyika, saka takamirira reply kana response ikokoko.
Vanga vachiendesa vasingasvitse mashoko enyu ndevanani ava?
Ndigonokupai maspecific names, but from information yatakaona it seems kuti zvinhu zvanga zviri kusvitswa zviri sezvazviri. Akataka.
Saka chinofanira kuitwa apa kuti nyaya ipere chii?
Saka takataura kuti from madiscussions atakaita, zvatakambotaura kudara kuti pakabuda dokushinzi ta address 8 out of 10 nezvinhu zvakataurwa nemachiremba, but that information was inaccurate. Pane zvinhu zvakaita move towards the positive direction, pozoita zvimwe zvinhu zvisina kuwirirana zvakadiscussed, asi the most important issue kana kuti nyaya yaita deadlock inyaya yeremuneration, nyaya yekubhadhara kwevashandi ndopane nyaya yehombe, ndopapasi kunyanya kuwirirana ipapo.
Muri kuwana here rutsigiro rwakawanda kubva kuna mamwe maorganizations?
We have avoided kuassociata nevamwe vanhu vakawanda wanda, because I think as you know pane vamwe vanhu vari kuti we are pushing a political agenda, vari kutraya kuti zvinhu zvedu zviri political. Isusu semadoctors we remain apolitical. Our grievances are real, our concerns are real, they are about our patients' welfare and our own welfare, and we remain as such. Saka we need to separate ourselves from vamwe vanhu varikuda kutirai kuaijeka kana kufightawo mamwe maagenda zvavo. Isusu we remain separate from those tukupusha zvinhu zvedu nezvarwere vedu chete.